kushandiswa MDCT hatisiri part of Poland, hatine nechokuita nePoland. Poland isangano remanhu vakakondesta 2018. Ndosaka chizi political actors dialogue. Vapresidential candidates akakondesta ese muna 2018. Vana Brian Mteki navamwe vakadaro ndo vakaungana kuita chikwata chePoland. Isusu President Monzora havasi candidate ye-2018, saka hatimu muPoland.
Asi vatungamiri vemapato yavaimirira kana mapato avo zvichireva kuti vamonzera kutungamira kwavava kuita MDCT vanokwanisa kunge vachipinda musangano iwo.
Ma-actors, hawananzi political parties, hawananzi ma-political actors. Hino zi political actors, hawananzi political parties dialogue, hawananzi political actors. They were there as presidents in their capacities as presidents, ma-actors, as actors.
Tirikuonawo vamonzora vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano. Vakawanawo mukana kana kuti bato renyu rakawana mukana wekunge richipindawo imomo muPoland kuti vataure nezve kurudziro iyoyo, munopinda here?
Isu hatipindi muPoland. Isu tinoda hurukuro dzinobatanidza mapolitical parties nevanhu vavo, especially vari muparliament, namachurches, namacivic society organizations and all inclusive national dialogue. Hatina kuti Poland yakaipa, aiwa. Poland inoendawo neprocess yayo. Isu tinoda a new process inclusive inoinkluda chaunga chakati wandei.
Pane hurongwa here hwekuti mushevedzerewo nhaurirano idzodzi?
Isu we are ready for dialogue. Hatizivi hedu kuti vamwe vacho vanodawo kutaura zvedialogue vari serious here. Isu we are ready, President Monzora vari ready kuti tiite dialogue, tiyambutse vana veZimbabwe. Hakuna mabasa, zvinhu zviri kunetsa, vanhu vari kutambura, vanhu vachingokakavadzana nenyaya yekuda kutonga. Saka ngatiende kupatafura tiite zvinhu zvinopa vanhu pundutso mukurarama kwavo.
Bato renyu rakawana mukana wekupinda munhaurirano, zvii zvikuru zvamungati zvinofanira kutauriranwa kuti zvigadzirise matambudziko ari munyika?
Number one, kuondongwa kwaitwa ikonomi kunofanira kuti tiwirirane kuti ikonomi inofanira kuumbwa zvakanaka patsva, ichimanejwa nenzira yekuti ikonomi yedu ive negrowth, inflation ive reduced, mabasa akreatwe, tive neconducive climate for investment, tive neproductivity, production, manufacturing sector yakadonha, tichitanga kuita ratchet up production and so on and so on. So economy inenge iri on the forefront. The second thing, corruption. Tofanira kuti upfumi hwenyika huri kubhlidha nenyaya yecorruption. Tofanira kuti tibvise corruption munyika. Zvinoda kuti taurirane on how to combat for corruption. Number three, governance. Toda good governance munyika ifambe zvakanaka, mahuman rights edu, democracy, maelections. Number four, electoral reforms zofanira kuti dzinge dzichiitwa looked into so that tive nefree and fair election muZimbabwe, pasazoita rigging and so on. Five, tofanira kuona kuti masanctions ari kuremera nyika abviswa sei, tichiurirana tese kuti they must go, ari kuremera nyika. Institutional reform, tofanira kuti tinge tine mainstitutions edu ari apolitical, ari professional, so that anosave a country, not a political party. These are some of the issues that toda kutionesane patafura kuti nyika yedu iendere mberi samaZimbabweans, savanhu vanoda nyika yavo. So isu tiri pati iri pan-africanist, iri nationalist, inoda Zimbabwe kuti iendere mberi.